Gurukota rezvematunhu vaJulai moyo vatumira tsamba kuna vana mabharano emaguta aya vachiti makanzura mana kumasvingo uye matatu kuchinhoi vainge vadzingwa mabasa. Mumasvingo makanzera anoti vaGodfrey Kuraone veward 4, vaDaniel Mberi Kunashe veward 5, vaRichard Musekiwa veward 7 pamwe navatarusenga Vembo veward 3 vazivisa kuti havasisiri vamiriri vevagari munharaunda dzavo. Kuchinoi makanzura matatu anoti vaEdward Dzeka veward 9, amai Alice Kutlande veward 11 uye vaRise Machekera veward 2 vambomiswawo basa neMDCT. Kanzela Mberi Kunashe vemumasvingo vaudza Studio 7 kuti vatumirwa tsamba nhasi nemabharano vemasvingo vaEdward Mukaratirwa iyo yabva kuna vamoyo.
Ndagamuchira tsamba kubva kuna town clerk wekuta remasvingo vaEdward Mukaratirwa yakabva kuna minister vaJulai Moyo iyo iri kundiyambira kuti ndarikoliwa namonzora nakupe avo vanoziti ndivo vebato reMDC. Tisingazikani kuti zvakabva kupi nokuti chinhu chose chinobva kuvanhu ndochine simba, asi zvisinei izvo tatakazvimiririra takazvitarisira nokuti tinoziva kuti munhu kana atanga kupenga ndozvaanoita kuti anosvika musha yavaridzi ozipa kuti ndindeamuridzi womusha oratidza kuti angada kutonga, asi kugona mupengo kurega kumutevedzera kumira wakasimba.
Amai Kupe nebato reMDC vari kushandisa simba ravakapuwa ndaro repamusoro rekuti ndivo mutungamiri weMDCT mushure mekupatsanurana navachamisa vachirwira utungamiriri kubva pakashaya vaimbo vamutungamiri webato iri Mushakabvu Morgan Tsvangirai. Mabharano vemasvingo vamukaratirwa varamba kutaura nezvenyaya iyi, asi vamoyo mutsamba yavo vati vanopiwa simba nechikamu chebumbiro remutemo chemazana maviri nemakumi manomwe nemasere 278 pamwe nechikamu zana nemakumi maviri nepfumbamwe 129 chinoti kana munhu adzingwa kubato rake chigaro chinosara chisina munhu. Kudzingwa kwemakanzura nebato reMDCT hakusi kufadza vagari avo vari kuti ndivo vakasarudza vamiriri vavanoda nekudaro vanofanira kunge vane chekuita pakuvamisa mabasa. Mukuru webasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Repairs Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti vati kudzingwa kuri kuitwa makanzura akasarudzwa nevagari kunokanganisa basa rekanzuru.
Isu nyaya yekudzingwa kwemakanzurazi inyaya isiri kunyanya kutifadza, nokuti mapato ezvematongerwo enyika hafaniri kunge achidzinga makansela anenge akasarudzwa nevanhu kuti vavamiririre. Izvi zviri kuaffecta service delivery, nokuti iko zvinova makansela atobviswa patosara magepu, hapachina vachakwanisa kumirira vanhu mukansel nokuti vanhu vatobvisiwa. Saka mapato ezvematongerwo enyika hafaniri kunge achibvisa vanhu vanenge vasarudzwa nevanhu pasina kutaurirana nevanhu kuti toitwa sei.
Mashoko aya atsinirwa nemutauriri weMDC Alliance Masvingo vaDerek Charamba.
Isu seMDC Alliance Masvingo Province tashamisika zvikuru nokudzingwa kwaitwa makanzelas eMDC Alliance nebato ratokosani kuvirinzi MDCT, asi ivo vakasarudzwa nevanhu veMDC Alliance. Zvino zvinotikashamadza, asi kuti tozvadishiri nemuriro haiuregi. Vane project yavo vanoita yekuta frustrate the people's project, but kuti tiramba tichingova nevanhu kusvika tasvika pane imwe election.
Mutevedzeri wemutauriri weMDCT vatatu vamashakata vati havakwanisi kutipa pfungwa dzavo nekuti vanga vari muparamende uye vavimbisa kuzotibata asi vazokundikana. Asi kanzela Kuraone vati vacharamba vakatsigira vachamisa.
Saka ini ndicharamba ndakamira nevagari vakavhotera MDC Alliance. Izvi zvanava munzora zvokuda kutimanikidzira kuti tivage chinhu chavo chisina maturo. Isu hatisi kuzotsuduruka, hatisi kuzovhunduka nokudzingwa. Hatina kuenda kukanzuro kundotarisa maturo, asi takaenda kundomirira vagari. Vagari ndo vakativhotera seMDC Alliance. Naizvozvo ticharamba takamira navo, hativasii, hativatizi.
Bato reMDC rakadzinga makanzera akawanda pamwe nenhengo dzeparamende munyika yose, richivapomera mhosva yekuramba kuenda kubandiko ravo kunyange vakawanda varamba vakatsika madziro. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.